Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Sandak yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaJohnson Maduku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
Kana muchida umbo tinawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unoona munhu akapedza muna 2020 atova pabasa asi akapedza muna 2018 asina basa.
VaMaduku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda. Vamwe vakaita samai Elina Shiri Chena, nhengo yeZanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands, vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kunodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
There have been accusations of corruption in the
uori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika zvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vane mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge iine vana makumi maviri, asi pari zvino makirasi aya ane vana makumi manomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa. Vakati pari zvino pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura, asi vamwe vakapedza kare vachishaya, vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita science ne maths zvisina varairidzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers at form 5 and 6.
And the critical shortage ndinoona sezvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzidzika mangarwa tinodziongorora nekuti hatidi hori sehurumende.
Panyaya yekuRwanda, vamasanga vati Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa. Vatiwo pane hurongwa hwekuendesa varairidzi kuQatar neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed in 2017
ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa, saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze, saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaone chakashata pachirongwa ichi, vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa chioko muhomwe kuti vapinde basa, vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarairidzi varipo, uye zvekuti vatowedzera kutraina vamwe kuti nekuti chero tikatiimploya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekuRwanda chero vanenge vazonzi vaende, chiri kunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chiri kunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava. Tichitarisa kuti hurumende yeRwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varairidzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumi mana kana kuti 140,000, uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi dzivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd summit kuDRC nhasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti vavisa chigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCovid-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakazeyawo nyaya yekusagadzikana muEswatini ikati nyaya iyi izeyiwe netroika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo reSADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania vaJikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wePanel of Elders vachitevedzerwa navaParamisivam Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare reHouse of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. SADC yakati haisi kuzotora diri panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. SADC yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedanho reSADC panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainteresi eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti Ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi, kana kuti Ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Paifanira kuitwa sei semaonero enyu?
Sadofungidzira kuti utungamiriri weSADC waifanira kutipa clarity panyaya yekuti ivo vanofunga kuti roo yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani, zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember, tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi I think yaifanira kubuda zviri pachena seregion
kuti kudii vamutandiri,
kuti isusu roo yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo, zvisinei Nangana taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadresa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica, chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo dzedare reparamende reCongress dzasvika dzemuAmerica dzasvika kuKenya kunoita musangano nevakachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa, amai Meg Whitman, vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. Zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Mukuzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vachiisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwayo kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya, handiti maobserva anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
Amerika iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
Amerika inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzo idzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzo kuAfrica zvokusahwisisana, nokuti katarisa matongerwo eAmerica nama sarudzo dzomuAmerica padzinopera hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndio pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai seAmerica jechitiri redu. Demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa, vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka Amerika tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndokwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inohutungamiriri yakaita seAmerica ndio leader, kana kuti mukuru mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndo pano panoonekwa mukuru hwaAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu, Amerika munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu. Zvinoreva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzapana kurwisana. Ndo panokwana Amerika ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezve kuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaiti vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo. Munoona zvichizochinja mabudira zvakaita musarudzo here izvi?
Handioni zvichinja mabudira zvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira, iva vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasitina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika novo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa vanenge vaino umbowo here, kana vano umbowo hwacho ngahukava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndineurombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaElliot Masocha muzvinafundo, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chichipararira munyika. Bazi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirikwiti rakatanga kupararira kuManicaland, asi pari zvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano Air Commodore Jasper Chimedza, avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Wangu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare, chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubayisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regirikwiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanyikaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regwirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Dambudziko guru ratiri kuona nderekuti nevamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanya-nyanya echipostori vasingabayise vana, ndingadai kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana, vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo, izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Makare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo, kunyanya-nyanya kumanyikaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo. Vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanya-nyanya rezveutano vachinosangana nevakuru vemakereke ivavo, chiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti pakamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo, tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvinezvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya. Vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoiswa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngaze vachisusumidzwa vachipuwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kukurudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra, vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders. Nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nhengo yeZANU-PF vaJustice Meya Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yeCotco vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raitawo musangano nevatori venhau nhasi richichema-chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 16 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. The Voice of America, VOA. ZANU-PF iri kutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyange hazvo pachifanira kuitwa sarudzo, vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeCCC vaClifford Hlatshwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
ZANU-PF iri kuenda kukongresi mazuva anoteera ayo, and ikodzero yemunhu wose, whether in affiliate organization to the party kana kuti league league kana women's league, kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Inoraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musi unou, vamwe vakatisa maresolutions out of the 10 provinces kuti vatenga vachitsigira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera pafirst secretary yepati. Mayuti zvinoti vakarevhe vakaita zvakare conference yavo, richa conference yavo, vakasarudza leadership yavo, vakaendesa zvakare kuti kukurireka congress kwatiri kuenda tikutsigira zvakare vamunangagwa kuti vanga vachizova mutungamiri wedu. Zvinotenderwa under the constitution of musangano wedu weZANU-PF kuti paresolutions yakanarewa anogona kusapota candidate ichazenge chiripo pacongress sedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlatshwayo, munoona sei nyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa ngavapinde zvavo?
Haiwa, isu kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato wehuku, hapana chinonyanya kuda kutarisa sereji. Sezvamunoziva kuti haiwa, ZANU-PF rabato rakuenda kuchibhadhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kutikatyamadza sereki kuti ndiani apinda kana asina kupinda ndiani. Isu president wedu Emmerson Chamisa akangomirira anyone anenge auya mudariro. Macitizens ese eZimbabwe ovaratidza chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa, vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isiri vatiri tarisa kuti aiwa, sarudzo dziri kuuya gore rinouya idzi ndedze mutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda, aiwa, zvino inesu kungotungana kwembudzi, hatina muchato watinotarisa nendo wehuku. Isu tinotarisa kuti aiwa, zviri pamberi ndezvipi vatogadzirira kuti vaprezidendi wedu Emmerson Chamisa vatungamiriri nyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, manzwa zvataurwa navaHlatshwayo munoti kudii?
Ndinotosaisvika kuti vangatitaurira ndizvo mashoko avanotaurawo, nekuti mumba mavanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani, nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuo kuti ndiababa, obva atozozitiye baba kaatonzita vachinhu. Saka chinhu chakadadi chese isinoti inorganization inini mena, but it's a mob thing. Saka vachiri emob thing, you cannot took off something isiri constituted as it is kutaura kuti chizotiora kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinokofuira zviri nyonganyonga. Asi tarisirakazve ZANU-PF zvinehutongi hwedhisitere zvinototangira kubva kudhisitrict chaiko akavakavakwa, masero chaivo akavakwa, mabranch chaivo akavakwa, kukaendwa madhisit akavakwa, tikaenda kumaprovinces akavakwa, tikaenda kumanational executives emawings akavakwa, takuenda kucendral committee iri kuvakwa futi zvakare central committee. So zvinoita kucongress vatinoendosaapresident zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pautongi hwedhisitere hwamakava muchataura huyo. Zvinova vasina kusarudzwa vanokukaruka vongomira kuti ndindaangana vana pasai nokudzidza kwavo vakaita vatongomira kuti ndizvozvo. Ameno.
VaHlatshwayo, manzwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
Mukaona muvatidzani hakushuriri everyday kuda kuona kuti baba vepaanemudheu vano vakatekei vadzei vari kuitei. Iye muvatidzani ndiwo anenge achinzi ana mhara pakusese vasingatarisi kuti mumba mavo zvizofana kufambisa sei. Izvezvi ZANU-PF haisi kutarisa kuti ivo vanozviti vari kuine masimba ekutungamirira nyika, asi vari bhizi kutarisa kuti chii chiri kuitika muchisi zvakamira sei. Saka chiri kuitika nekuti vari kuona huti nekuti chinhu chinonzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru avangu vari vaClifford Hlatshwayo veCCC, manzwa kuna vaGilbert Dzikiti veZANU-PF tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga leZANU-PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million. Ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe cwayize vuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yekundaba ke yamadale ufanele lungise izimeni kwakwalithi bishara kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolitiki ngokubana bona ufanele ke abuze umthetho.
Ibandla le-CCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chieza Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane e-Boasted Beef. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthini emitsha okuhliza inkomo yakulezi nsuku e-ASCSC wobulawayo elethwa ngabenkampani ye-Boasted Beef yasebhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni komsebenzi wale inkampani. Msela mongameli utshele umbuthano wokuvula likampani ukuthi eZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Is here to stay and will never again go into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini, ayisoze idliwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esifa sikhanya. Lokhu kuzenza isigaba lesi sithuthuke kube le misebenzi. Namhlanje ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha iBoston Beef Cold Storage Company.
Umphathintambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judith Ncube wamkakele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor yokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu, ama-opportunities emsebenzi aselokhu egcwayizwe egcwayize evuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yiyefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintshweni kwahulumende kamugama saqalisa ukubonisana lohulumende omusha ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulala inkomo elizwe lonke. Njalokhuukuba sivumelane ukuthi sithathelezi ndawo sisebenze okuminyaka engamashumi amabili nanhlanu thina siyinkampani ezivileyodwa njalo esifale imali.
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Cold Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Cold Storage sizavulwa. Abafana sibachiye sibafundise umsebenzi. Sengibizi ukuthi impendule na. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi. Ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje. Funa ukusishiya lathi sisebenze ama 2-3 years sishiye sifundisa abafana ukuthi company ibanjani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesihophu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka. At least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-cold asebenze kuhle.
Ukugugudeka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Cold Storage Commission kwenza likampani ifadalale yacina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulile 22. Okwamanje ikampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo emaswingo Chinoyi Marondera kungakudala. Imele Studio 7 ngobulawayo igama lamngeze Jesus Band.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepha umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gifty Ostalosi Siziba.
Ngendaba yokuqala ukuphakamisa nokuedela amaloya-ke amakhulu kubana incediseke indaba yokubana-ke ethole-ke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyesiqalisa indaba le kubana iphakame njengoba sesidalele-ke esathi namanye amazwi ukubana-ke siyazakala uduko olukhona lwezimbapheli oluhlanganisela indaba-ke yokuabhuzwa kwe-bel ukubana ithageteke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokutengisela ukubana-ke abalungela abantu-ke abanjwa ezimbapheli nakabantu-ke banyindezelwa nguhulumende lokubanjwa-ke kwamadale ukubana esebenzele uku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhangelelanga-ke nxa kubana kukhangelele ukubana-ke into enjenge-code nesilungu bathi-ke umuntu ufanele abe yintethi tubeo antini-ke ezebanje ukubana kulesicala kodwa lapho esikubonayo ukubana-ke wonke umuntu ophikisana lezani uyabotshwa wakhangela-ke izolo besibona wathi kajena obanje sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa-ke uhamba-ke elamabodyguard egqoke amasuthu emadali kodwa-ke abe opportunity bokufanele-ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayikhalanga ngoba yenzakale. Yikho-ke sithethe-ke inhlelo-ke esizithatha kahle esiyaphambi ukubana-ke sithole ukukhululwa-ke kwama-champions ethu lama-citizen-ke abotshwe-ke uhulumende kamnaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake-ke abanye abajabo Harrison Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo obeshaba abayazakala-ke nendaba-ke yokwazi-ke ukumela-ke amalungelo isizalwane zezimbabwe. Kodwa-ke into esitholayo kakhulu kubana-ke inkinga yethu kundaba-ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa kubana i-judicial akufanelanga ukuthi isebenze-ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele-ke abhode umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Lawa sibancedisa ngakhangela-ke kulomunye-ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni-ke siyancedisile ngenxa yokubana-ke ngumuntu okufanele ukubana-ke ebe-ke umntwana-ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngubaba usaphila kodwa-ke ungumuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala-ke enyakusini. So-ke yikho okunye esikuncedisayo lendawo zokubana-ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Umkhuhlane wesihuto ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanje khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 vela wo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine ama vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alichumi kusiya kwalichumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini lenkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sekuqhamuka. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe kulethi umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bebe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole amavaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho-ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho-ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurch anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuke koBulawayo unambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council ayilandeli futhi ischedule abasifaka ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke, and impompi nxa amanzi ebuya khwamphana vele irust yona leyo, izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le amanzi ungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana le council yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule. Kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yi-council kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elithumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamathumi amane lengxenye, i-45, baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye, i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula leziphatha amandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware uMnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo Mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lo Mnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osiphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, uMnumzana Ruto Uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, umnomzana Wafula Chebukati, sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamatshanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi, bababone bobabi libabezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini, wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamahlelelo umuntu othile. Kanti ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi uma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzo abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bayameceleni, mabengamanga eceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xa uxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xoxa kuyowelaphi kunzima, ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngoba laba bantu bebengujiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele umuntu akhethe ukumpha lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya, ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesiamakikuyo okuyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa kungenzeka luqhamuke udlame, kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobile ngubani, ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngojiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awokutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU PF Central Committee uManko Mazana usungula lingxoxo.
Abantu abayeqe umthetho banama rights wabo. Kufanele ukuthi ama rights lawo alandelele. Irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Makuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Makuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. Ungabi nokukhetha. Ungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalite na tutaba kwa
lafu. Utaba lolu, olabandu ababocha lolu. Ikuti asulu kangeli ngenzela, omemdi ngabe asulu kangela ngalo. Ukono mundu obocha yo, obocha okukana. Ipeli, indo alelungi layo, obana apiwe. Woso suwa lo mundu odi obochiwe, apiwe leo peli. Abuye lefuti hae, dalitka leli fana na yo, beli pose li fana na futi gonabo. Kusuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho suka kona sifike ku case enjengale eka baba honorable u Job Skhala ukuthi why vele ephi bail watshela lokuthi ku bail condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku social media ukhuluma ngento zokufuna ukukhuthaza i violence waphuma lapha na osekwenza futhi njalo kwapha so khona phana ke nxa inkantolo isikuncisa i bail bese ubona into ayikuhlukuluza kukanti ke hayi ikuvele ngumthetho wangkona ukuthi wena when you are given a bail uyaphiwa ama condition ongawe phula ikhodi lalelo ilungele lokuthi ikuncisha ibail nxa usuphenduka okwesibili
ngikusazana
nkomazana ngiyakuzwisisa lokho baba Kholiti kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikho sikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi lokho baba Kholiti angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona kwakhuluma ngakho sibonile uwajajena owe ZANU PF. CM Nkantolo gqoke isudu sibili kodwa labo phela uJob Skhala zibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khona bongela Kholiti.
Laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kokuzakhe. Izakhe iyakubiza ibisithi sambini ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthi mina encela izikhuma sora uke gqoke zangabi ezakhona le eChikurubi. So ayisikumbetha ukuhamba njani bathi lokhu sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginje ngangivumelani lakho sibili into embi kakhulu yena. Umuntu engabulala ngasho njalo engasonto umuntu useyi-threat yodona usengabulala. Kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le lokhu akulandaba vele anti yumthetho wangkona.
Unkomazana khonokho esikubonayo sawukugcina ngesikhathi sika-Ian Smith. So kujoni khona.
Bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholiti ngena khona phaba
ufaka insimbi ezinyaweni okwada mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcine kungikhumbuza ukuthi yona yazi ngiyakhumbula nge-election enzekaleyo ngo-2013 lapha sabona ukuthi kona i-highest number ema-voters endaweni yana eChikurubi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable tendayibiti.
Umnumzana Joseph Chuma ngowe ZANU PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.